Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura kubvumbi 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanopona kubva muchirwere checoronavirus.
Zvelockdown izvi zvinokonzeresa kufunganya kwakanyanya. Ndava seni ndinorarama nelife yekutengesa-tengesawo ndichihodha-hodha. Izvezvi ratoparara.
Vana chiremba voyambira kuti kufungisisa nezvechirwere checoronavirus kunogona kupa kuti vanhu varware nepfungwa.
Torarama sei? Topa vana chii? Zvikoro zvichivhugwa, mene gore zvichavhugwa iro. Siti vanhu vachangoda mari dzavo dzeschool fees, rendi nenge chikamwa, but pandanchiraramira ndipapa kwakunzibva uende kwaunoenda. Ndoendepi kwandoenda? Devatitsvakirapi kuti vatize.
Vanhu vochema-chema nokuputirwa misika yavo nekanzuro yegweru zvichitevera chisungo chedare remakurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva kuchirwere checoronavirus, kusanganisira vasousa kudya vakamboita hurukuro nestudio 7. Vasakudya, mudzimai wavo nevana vaviri ndo vainge vabatwa nechirwere checoronavirus kumashonaland east, uye bazi rezveutano rinotiwo mudunhu iri mune vanhu vana vapora kunyange risiri kuda kuvadoma nemazita. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vachiri 31, uye vamwe vana vakashaya. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vaudzawo bepanhau reHerald kuti vatumira chikwata kumhondorongezi mushure mekunge vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus mudunhu iri, uye munhu mumwe chete achishaya asi pasingazivikanwe kuti chirwere ichi chakabva kupi. Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control and Prevention, anoti vanhu vafa nechirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mana ane 23, kana kuti 1423. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 31, uye vapora vanodarika zviuru zvipfumbamwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika 2,000,000 nezviuru 100,000, kana kuti 2.9 million. Vanhu vafa vave kudarika zviuru 200,000, kana kuti 200,000 pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru 50. Vamwe vagari vemugweru vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari kushora danho rakatorwa nedare remakurukota rekuti mimwe misika yavo iputswe zvikuru iri kunzi iri kungonyuka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro yeguta regweru vamukira kunadzurudza panzvimbo dzakasiyana-siyana dzange dzine misika, uye vamwe vevanotengesa vashoma vange vachipedzisa kututa zvinhu zvavo kubva panzvimbo idzi zvichitevera chiga chekuti nzvimbo idzi dzipunzwe. Mumwe wevatengesi ava vaSylvester Mawedzere, avo vati vane makore anopfuura 16 vachitengesa pamusika wekudzanai, vati danho iri ravasiya vasina kana nezano rekuti vanorarama sei.
Ipapa vandobata tichitoti tokwanisawo kuwana ndaramo nekuchengetedza mhuri dzedu, asi iko zvino nezvaitwa zvapane patoshata. Pfungwa yavapindwa nayo Hatisi kuziva kuti ipfungwa rudzi. Iko zvino kuti ndichiziva kuti ndichachengeta vana sei handimbozivi.
Muzvare mirira ichipako vati vanobvumawo kuti pavange vachitengesera pane tsvina yakawanda zvekuti izvi zvinogona kubatsira kukonzera zvirwere. Asi vati dai kanzuro yavawanira pamwe pekutengesera nekukasika.
Chigwere hatirambi kuti chigwere chiriko, chigwere chiriko, asi vangoriga zvinhu zvedu zviripopo panzvimbo. Takatichengeta mapaleti edu pari. Ike ndondoloja one room. One room indesa suka ndesa mapaleti pai, ndesa masuka zvinhu zvangu zvandotengesa ndesa pai muone room. Landlord wangu unoti kudi. Torarama sei, topavana chii, zvikoro chivhugwa, hamene goraji chavhugwa iro. Siti vanga chingoda mari dzavo dzechi zveschool fees, rendi ndenge chikamwa, but pandachiraramira ndipapa kwakunzibva uende kwaunoenda. Ndoende ipi kwandoenda, ndevati tsvakirapo kuti vatise.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. Vawisbon Malaya, vati danho rakatorwa nehurumende iri, rinoratidza kusave nehanya neupenyu hwevanhu, sezvo veruzhinji vari kurarama nekuzviitira mabasa avo pachavo.
Vanhu vanga vagara vari kudzimba nekuda kwecoronavirus, havana chikafu, pavanotengesera vopwanyirwazve, utungamiri hunenge uchida kuti vanhu vararama sei chokwadi.
Taedza kunzwa kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga isingabatiki. Ukuwo gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vati basa remakanzuru rekuvaka zvivakwa zvakafanira zvekuti vanotengesa vawane pekutengesera pakanaka pane utsanana. Vati hurumende inogona kubatsira makanzuru nenzira dzekuti awane mari. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, vati makanzuro ari kutevedzera chiga chehurumende sezvakafanira. Vatiwo hurumende yakavimbisa kubatsira makanzuro kugadziridza nzvimbo dzekuti vanotengesa ava vatengesere.
Seguta hatina mari yekugadzira misika iyi yatati tibvise, asi hurumende yakativimbisa kuti ichatibatsira kuti tikwanise kuita marenovations anoenderana nezvatoda kuti tiachieve senyika. Uyewo kuti guta redu rigogara riri clean. So naizvozvo kana marenovations achinge apera, vanhu vose vakaitwa affected vachadzoka zvakare munzvimbo dzavo dzinenge dzarinovhetwa.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vati danho rakatorwa nehurumende iri harifambirane nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachakunda vatiwo danho iri harienderani nedonzvo rekuendesa masimba kumatunhu, vachitiwo izvi zvinoratidza pachena kuti makanzuro haana masimba.
Malocal governments anofanirwa kuva nesimba rokutora matanho okuchengetedza vanhu munzvimbo dzavagere. Saka tikazoona kuti malocal governments aya akutumwa nehurumende kuti putsaivozve panotengesera vangana, zvinotoreva izvo kuti iwo haana simba.
Makanzuro emaguta nemadhorobha akasiyana-siyana ari pakati pekutevedzera chiga chakapiwa nehurumende ichi chekuponza misika iri munzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti hurumende yanonoka kutumira mari yayakavavimbisa kuti vava neraramo munguva yelockdown iyo yakawedzerwa nevhiki mbiri idzo dzatove pedyo nekupera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya izere.
Hurumende yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu munyika mose nemari yekuti vararame, kunyanya avo vairarama nekutengesa vasingasakwanisi kuita mabasa avo neurongwa hwavapo hwekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vairarama nekutengesa vanoti vakanyorisa mazita avo pachikamu chekutanga chekudzi vagare mudzimba kwemavhiki matatu vachinzi vachapiwa mari inosvika madhora $200 emabhodhi pamunhu, asi hapano chavati vawana. Amai Sungano Zarebwa naShe vanoti mazuva ekugara mudzimba akatosvika pakuwedzera nemamwe mavhiki maviri asi chabuda hapana.
Hey, tashungurudzwa nelockdown. Nyaya huru ndeyezhara. Apa takanyogwa mari tichinzi mari dzerelief mazita akaenda kare. Hapana chatakawana, mari hadzisi kuuya. Nokumbirawo vanhu budisa maridzi kuti zvokwadi tatambura.
Amai Yuda Svanda vanotiwo nyaya yenzara yabata vagari vakawanda kunyanya vari pamudyandigere, nekudaro vanokurudzira hurumende kupa vanhu mari ine chimbi chimbi.
Tiri masenior citizens, hatichashandi, tinorarama nezvimapensions zvatinopiwa zvisingakwani kutenga kana sagare upfu. Asi pari zvino takamirira mari iyoyo kana kuti rubatsiro irworwo rwatanga tanzi tichapiwa. after kunyorwa mazita. Nanasi hatisati tawana rubatsiro rwacho.
Vamwewo vanoti zvaiwana ngwarati pakunonoka kuuya kwemari iyi vachiti vainyora vaita chizivano uye zvematongerwo enyika vachinyora vebato rimwe chete mamwe achisiyiwa. Valoid mufudzi vekwamupanda wana kwagutu vari kupomera ZANUPF mhosva yekunyoresa mazita vachisiya vemamwe mapato anopikisa nekudaro vanoti vanofara zvikuru kana mari iyi isiri kuuya. Mukuru webasa musangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VISE vawadzai mangoma vanoti hurumende inofanira kupa nhengo dzavo mari iyi nekukasika nekuti nguva yacho yarebesa.
Tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion non-formal traders munguva yelockdown yatiri.
Mutauriri wekomiti yecovid-19 task force mudunhu remasvingo vaRogers iri mai vanoti vanhu vakanyorwa zvakanaka pasina rusarura rwezvematongerwo enyika uye mari iyi yava pedyo kuuya.
Programu yekubatsira vanhu vari kuneseka nechikafu mudzimba iripo nguva yelockdown inoyi. Programu iyoyi yakatotanga kune mamwe maguta aisi kuno kumasvingo tee tichiri kukombaira mabhuku edu, asi mabhuku edu ain order, saka taakuchimirira disbursement yemari inokwanisa kungoitika any moment. Masvingo town mega 3786 wakarejestwa, kwagutuwo 767 wakatorejestwa, Chiredziwo ine 1235 wari registered. Saka iwava vakatomirira kuti wanga vachibatsira yekubatsira vanhu vari kushushikana iripo iri kuenderera mberi. Hurumende haina kukanganwa, inawo vanhu iwavo.
Zvichakadaro, vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vavaikutyira kubata chirwere checovid-19 mushure mekupedza mazuva maviri vasina mvura mudzimba dzavo. Kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kugara vachigeza maoko nguva zhinji. Asi vagari venzvimbo dzakaita serunyarara West, KMP, Sisk, Rodin nedzimwe dzakadaro vave kubatira hura maoko sezvo vava kubuda panze pedzimba dzavo vachisangana neveruzhinji kuzvibhorani. Meya weguta remasvingo Kansela Colin Maboke vati pane mapaipi akadhuka kunopombwa mvura kudhamu reMutirikwi uye vashandi vavo vari mubishi kugadzisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 ndiromasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vemasangano emachechi nevemabhizimusi muManicaland nezuro vakarerutsira vanhu vakwegura, vakaremara uye vari mumajeri nekuvapa zvekudya nezvimwe zvekushandisa apo vakawanda vakatarisana nenzara inotyisa yakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekurwisa chirwere checoronavirus. Mutoro wedu enhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaEsaubwe rinofa vekambani Access to Finance pamwe chete neFeed the Million vanoti vakasendeka mari ine chitsama yekuti vabatsire vanotambura kumativi mana enyika, zvikuru vatana nevakaremara, kunyanya panguva ino yelockdown, vachiti vakabatsira vamwe kuVictoria Falls, Masvingo, Bulawayo neEpworth.
So program iyi yatiri kuti Feed the Million takaisa marino kwanisa kuita $200,000 tichivavarira zvikuru kuti tisvitse chikafu nezvinobatsira kunyanyisa kuvana zvichinyanya vanogara nechigwere vatana nemadzimai makuru anochengeta mhuri dzakakura.
Vakwegura ava nevakaremara vakawana hupfu mafuta ekubikisa, binzi, furau, tsvigiri, sipo, munyu, mupunga nezvekushandisa pakutevera kwemadzimai, maheu nezvimwewo. Vatendai Mazuru mumwe vakawana rubatsiro rwechikafu.
Zvekudya zvazvisisi kukumba nekuti vamwe vedu vane madisabilities vairarama nenyaya yekudini ekwenokumbira mastreets. Izvi zvinenyaya yelockdown, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuna vanorifamba.
Mumwe mugari wemusha wesa kubva kwaMutare vapangana chitiyo vanoti vanofara nerubatsiro rwauya panguva ino, vazhinji vavo vevakaremara vari kutadza kunopema muguta nekuda kwelockdown.
Nguva ino yecoronavirus zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka nokuti kurarama kwedu kunge tiri panzvimbo yakaunganiwa tichikumbirawo tichipindawo mumisika muri tichitsvaga tsvaga, asi panguva ino tisina vanotibatsira kuda izvi zvinhu zvakatiomera. Asi ndoda kutenda magrupu mairi awabatana ukaisa muono pamwe chete ukatitsvagirawo zvinhu zvavatitsvagira zvokutipa, tinotenda chaizvo nezvavatiitira.
mukuru wesangano reCaritas iro rinoshanda rakazvimirira roga asi riri pasi pechechi yeRoma, vanhamo inesu hondo yomoto, vanoti vakasarudza vanhu vanokodzera kuwana rubatsiro vachidyidzana nevakuru vemamwe machechi akasiyana siyana.
Tsara kwatakaita mabeneficiaries edu takashandisa machechis. Hatina kuti isu siwa Catholic Church, but hatina kuti tichasara maCatholics chete. So in order to avoid that segregation, takataura nema priests kana ma pastors ema different churches kusanganisira vemapostori, majekenisheni, United Methodist, Anglican Church, UCCZ, there is also this the Salvation Army. Ndo vakaunza malisti pamwechete. Saka kushanda kutakaita ikoku kwa kaita kutitaridze kutizu. Kana tichita basara mwari, hatitare kuti uyu anobva kuchechi ipi, uyu anobva kuchechi ipi.
Mumwe mukuru wemwe chechi yeJohani wechishanu weAfrica nesangano rake reruvheneko rwenyenyedzi Trust vaend by mukururu vabatsirawo vasungwa vemutare Prison Farm uye Mutare Remand Prison nekubvisira vamwe vavo mari yechibatiso yekuti vagone kutongwa vachibva kudzimba dzavo uye nekupa vari kupika mujeri chikafu.
Andina kuenda kufarm prison chete, ndakatenda paremand ndikanobhadharira mabhero avanhu kuti vasaite tichichengetedza inonzi social distance yaye.
Bishop wechechi yeRoma mudunhu reManicaland vaPaul Horan vakatenda rubatsiro rwakapiwa vanhu, vakakurudzira vemakambani mamwe kuti vabatane nevamwe uye hurumende kuderedza dambudziko rekushiya chekudya panguva ino yelockdown. Bishop Horan vakakurudzira kunamatira nyika uye pasi rose kuti denda reCOVID-19 ripere. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki vebato reZANU-PF muHarare vari kugadzira mishonga inouraya utachiwana kana kuti sanitizers pamwe nezvekuvharisa miromo kana kuti masks. Mukubatsira kwavo hurumende mukudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzeresa COVID-19. Mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa mugwadi vanoti chirongwa ichi chakabudirira kuburikidza nemari yakawanikwa nevechidiki ava kubva kuEmpower Bank. Vamugwadi vanoti zvinhu izvi zvichapiwa kune mwana weZimbabwe wese zvisinei nekuti ndewebato rezvematongerwo enyika ripi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hazvisi zvinhu zvingakatyamadza kuti vechidiki veZANU-PF vari kuita basa iri, nokuti musangano weZANU-PF kubudikidza kunyanyanya nechitepo School of Ideology vanodzidziswa yatinoti patriotism, kuda nyika yako zvisinei nekuti iri kumatambudziko kana kuti haisi matambudziko, munhu unongofanira kuda nyika yavo. Ndokusaka tiri kusapota uye nokunzwa kufara nedonzo ratora vechidiki tichiti iro richabatsira hurumende, richabatsira zvekare vanhu vemuZimbabwe, richabatsira zvekare munhu wese ari muZimbabwe. Nenhau yekuti masanitizer mazhinji tatichawana kune dzimwe nyika tichidoneterwa, asi ivo vauyawo nedonzo rokuti ngatichigadziraiwo toga tichishandisa mari uye nezviwanikwa zvatinazvo muno munyika muno sevana vakasumudzirwa nemusangano. Zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti vana veZANU-PF vakaona ivo kuti nguva ino haisi nguva yekutsvaka mari, asi kuti inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake pakurwisana nedambudziko recoronavirus. Ndokusaka umwe noumwe ari kutora chidhinha chake achikandawo paisa vamwe vachibatsirana nedonzo ritungamirirwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa kuti tirwise chirwere cheCOVID-19.
Ndiani achabatsirwa nerubatsiro urwu?
Tichitevedzera donzo remutungamiriri wenyika rakabva rakaparura pakurwisana nechirwere ichi, vanotaura ivo vamunangagwa kuti chirwere cheCOVID-19 hachitarise kuti uyu ndiani kana kuti uyu ndiani, chinongobata munhu wese. Saka nokudaro rubatsiro urwu harusi kupuwa vematongerwo enyika, huri kupuwa munhu wese pajekerere.
Ava vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vechidiki verimwe remapato anopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanotiwo vari kuita zvakasiyana-siyana mukudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko recoronavirus. Munyori muboka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadzore vanove zvakare kansela weWard 16 vanoti nhengo dzavo dziri kushanda nevezvitoro pamwe nevemapoka akasiyana-siyana mukuona kuti vanhu vose vanenge vachienda makaunganwa vane mamaski uye vari kuchenesa maoko avo nemasanitaiza. Vanuwezo varikuramba vachipa muAfghanistan uye vanodarika mazana matano vakafa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino ra2020. Kunyange hazvo America yakanyorerana chibvumirano cherunyararo nechikwata cheTaliban. Nyaya yekufa kwevanhu iyi iri mugwaro raburiswa neUnited Nations nhasi. Gwaro iri rinoratidzawo kuti vana vadiki 150 vakafa mukati memwedzi mitatu yegore rino. United Nations yakurudzira Taliban, ISIS nevanotsigira hurumende kuti vambomira kurwisana kuti vakwanise kukunda chirwere checoronavirus. Magavhuna ematunhu akawanda muAmerica atarisana nenguva yakaoma zvikuru nenyaya yekuti wovhura mabhizimusi here kana kuti kwete, sezvo upfumi hwenyika waderera zvakanyanya munguva iyo vari kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Mamwe matunhu atanga kutendedza vanhu kudzokera kumabasa zvishoma nezvishoma, uye matunhu akawanda mumavhiki anotevera ari kutarisirwawo kutanga urongwa humwe chetehwo. Chipangamazano chemuzinda weWhite House vaKevin Hassett vanoti kuvharwa kwemabhizimusi kwasiya vakawanda vasina mabasa, uye kuri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi zvatidzamboonekwa munhoroondo yeAmerica. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vasafungisisa zvakanyanya panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checovid-19, icho chakonzera kuti nyika zhinji dzivharwe kusanganisira Zimbabwe, vachiti vanhu vanogona kuzotambura nechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Michelle Chirima avo vairarama nekunotenga zvinhu kuSouth Africa vachizotengesa muno vanoti mari yavo yese yavanga vakaunganidza yava kupera vachitengera mhuri yavo zvekudya zuva nezuva.
Zvelockdown izvi zvinokonzeresa kufunganya kwakanyanya. Ndava seni ndinorarama nelife yekutengesa tengesawo ndichihodha hodha. Izvezvi ratoparara ende ramangwana racho ndinoona iri mhere nokuti mari yese maprofits yese takangoperera mukutenga chikafu pamba, uye kurwadza kwazvo haukwanise kana kushanyira hama kana shamwari. Zvinhu zvinoshungurudza ndava kumwe anenge achitorwara, mumwe anenge achidawo heupu yako asi haukwanise kuendako kunomuona nokuti zvanzi garai pamba.
Mumwe mushandi pane imwe kambani muHarare vaTalent Bachi vanoti kunyange zvazvo zvakakosha kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi nekugara mumba, vanoti vanonetsekana zvikuru kuti kambani yavo ichavapa muhoro here panguva ino vasiri kushanda.
Kana ndiri seni ndinofunga kuti kuvana nyashandiro vachakwanisa here kutipa mari muhoro yedu panguva idzodzi dzenge tisingashandi. Ndinofungawo kuti kokuri kunzi zvichida yapera korona iyoyi, makambani achakwanisa here kuramba aine vanhu vakawanda vavakange vakaemploya. Saka zvese izvozvo zvinounza kunetsekana kwepfungwa.
Vamwe amai vangoda kuzivikanwa nezita rekuti Masibanda vaudza Studio 7 kuti kusaziya zvichaitika mune ramangwana zvovatambudza mupfungwa.
Mazuva ekutanga ndakanga ndichingoti ndizvozvo tinofanira kunge tiri mumba, but now ndakuona kusagadzikana kwemafungiro angu yatingati anxiety. Kubasa takatanga tichinzi madays mashoma, iye zvino takutoona kuti hatichatoendi kubasa. Saka tichitarisa nemagariro edu munyika nekushaya kwatinoita muno muZimbabwe, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, ndakutotyira kuti saka tichaguma tavapapi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vaIgnatius Murambidzi, uyewo vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association of Mental Health, vanoti utano hwepfungwa hunogona kukanganisika panguva dzakadai nekuda kwekutya pamwe nekufungisisa.
Utano hwepfungwa hunogona kukanganisika chose nekuda kwechirwere ichi uye denda iri zvinokonzerwa nekutya, dzimwe nguva nekuva nemibvunzo yakanyanyisa yaunenge usina mhinduro pamusoro payo, uyewo nekuda kwehurwere ungagona hwabata mudikani wako kana nekuda kwekushayiwa chekubata kana chekudya, nekuda kwemarestrictions ariko akaita selockdown.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera, vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa. VaMadzorera vayamberawo kuti vanhu vasapedza nguva yakawanda vachiona kana kuteerera nhau dzezvekufa kuri kuita vanhu nechirwere ichi.
Tanyanya kugara paTV muchiona news zvinodepressa izvozvo. Zvipe nguva yekuona TV nekuenda pasocial media. Kuda 1 hour pazuva, kuti 1 hour ndiyo yandichapedza ndiri paTV ndichiverengawo WhatsApp yangu neFacebook. Zvatokwana ovhara, uenda unoita zvimwe. Ndoda kuti izvo ndikurudzire kuti kana ukaona kuti izvo pfungwa dzako hadzichanyanya kutora zvakanaka, ukurumidze kutsvaga rubatsiro kubva kumachiremba, kubva kumaclinic and so forth, ubatsirwe nguva iripo. Chekupedzisira chandoda kukurudzira ndechekuti tsvaga information yako pamusoro pecovid-19 kubva kumasources akanaka ari official.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano vaPaul Chinakidzwa vakaudza vatori venhau pane umwe musangano wakaitwa pamadande mudande kuti apo nyika iri mushishi mekurwisa COVID-19, bazi ravo riri kushanda nemasangano akasiyana-siyana vane unyanzvi munyaya dzezvechirwere chepfungwa kuti vabatsire veruzhinji nezvavangaita kudzivirira zvirwere zvepfungwa panguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzedu dzemutambo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvikwata zvemunyika nezvekunze, zvokuti vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira ZIFA kuti itsvage rubatsiro kubva kuFIFA kuti ibatsire zvikwata zvemunyika zvinorarama nemari dzinobhadharwa nevatsigiri vemutambo wenhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mitambo yakawanda kusanganisira nhabvu yambomira kutambwa pasi rose nekuda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus. Izvi zvabva zvaomera zvikwata zvakawanda zvekuti magweta eFIFA mwedzi wapera akaita musangano wekuedza kuona kuti angabatsire sei zvikwata nevatambi vatarisana nedambudziko rekushomeka kwemari uku. Asi zvimwe zvikwata hazvisi kumirira FIFA sezvo zvakaita hurukuro nevatambi zvikatenderana kudzikisa mari yavanotambiriswa zvinove zvakaitwa nechikwata cheLeeds kuEngland. KoFrance zvikwata zvakaita seMarseille neLyon zvakashandisa mitemo yenyika yevanhu vanenge vasingashande kuti vapihwe imwe mari nehurumende. Barcelona yekuSpain yakati yainge yodzikisa mari inotambiriswa vatambi. Chikwata cheFC Sion chekuSwitzerland chakatodzinga vashandi vapfumbamwe mushure mekunge varamba kudzikisirwa mari yavanotambira. MuZimbabwe kumiswa kwemitambo kwave kuomera zvikwata zvakawanda. Izvi zvave kupa vamwe vatsigiri venhabvu kuti vati mari yakapiwa ZIFA neFIFA inosvika iyo zviuru mazana mashanu zvemadhora kuti ibatsirikane ipihwewo zvimwe zvikwata sematauriro emumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMatipa Masauso.
Mari inofanira kuti yakauya ibenefiti yemaplayers.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vanoti mari iyi haisi yekubatsira zvikwata kana vatambi varohwa necoronavirus, asi kuti yekushandiswa neZIFA mukuita basa ravo panguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa matanho ekurwisana pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu asebefunyene belegciwane balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezintathu 2,992,970.
Siyabona ukuthi bazama ukuklina ubulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuya nga.
Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ukuthengisela ezinkini yedolobho lakobulawayo.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abathiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani.
Udubo legcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathatha amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu ukuthi asebefunyanwe belegcikwane leli balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31. Abane abasebesindile ngabesigabeni seMashonaland East kuthi oyedwa uvela esigabeni seMathepeleland North asebebulawe ngumkhuhlane lo. Bane. Uhulumende uthi inani labakade sebehloliwe izolo elizweni lonke jikelele belisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 6,395. Ababili abafunyenwe bele COVID-19 ngomgqibelo ngabadabuka eMondoro eMashonaland West abanakekelwa ukuba bangabe bethelelwe ngugogo obhubhe ngeviki edluleyo ebulawa yilumkhuhlane. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu i-2,992,970. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munwe munye 965,951. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili i-207,446 asebebulewe i-COVID-19. Amazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu lanye i-31,933 asebefunyenwe belegcikane le-coronavirus njalo selibulele abangaba inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula amane i-1,423 kwasinda inkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye i-9,566. Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende esokubasusa ekuthengiseleni enzinkini yedolobho ukuze bayethengisela endaweni ezakhethwa ikhansili isebenzelana lohulumende. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
abathengisela izilimo ezehlukeneyo edolobheni lakobulawayo ku-Fifth Avenue Market balawe ukuba basuse yonke impahla yabo edolobheni bayosebenzela duzane lalapho abahlala khona osokukhube abantu abaphila ngokuthengisa. Unkosikazi Deborah Mugasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association uthi linyathela elibuhlungu leli.
Sizobuhlungu noma nje in the other end ye siyabona ukuthi bazama ukuklina uBulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuyanga. Lalokho abakukhulumile o-City Council ukuthi sokumele bethathe ima-license yama-farmers what i-procedure yangkhona vele mbone ngathi izabanzima kakhulu kwamanye ama-old vendors sibili athengisa kudala.
Unkosikazi Mukhasa uqhubeke ethi okudanisayo yikuba umunisipala lohulumende kabazange bathanda ukuzwa ukuthi bona bathini ngalokhu.
Kasibizwanga ukuthi sihlale ku-round table sitshelwe ama-pros and cons of ukuthi why sesikhitshwa. Yebo, siyananzelela ukuthi kule coronavirus le ekhona, siyananzelela ukuthi impilo zabantu ziqhakathekile, kodwa futhi ngesinye isandla impilo zabavenda yikho lapha de bethola khona izikhulu fizi, bethola khona amarenti.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi isinqumo sikahulumende lekhansili sizanceda, kodwa abaphila ngokuthengisa bazalahlekelwa ngabathengi.
Ngombono wami mbona ingani uhlelo lolulethwa nguhulumende lokuncedisa ama-vendors uku-decentralize i-supply ye-produce kunganceda kakhulu, ngoba besibona umama besuke ezindlini ngama-4 o'clock ekuseni begijimela kuye emakethe ukuthi beyithola amatamatisi lempita. Ngombono wami mbona ingani kulalawo ade besebenzela e-town ukuthi uyabusula ama-customer akho awaziyo ukuthi umsiko wakho ungaphi, bengaba le nkinga ngoba kuyasokufana into udinga indawo entsha.
Ukhansila ka-Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi njengekhansili benzela ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngoba bengazi ukuba uphela nini.
Bangathengisela duzane lemakhaya abo kuzayenza ukuthi bengabi le ndleko ze-transport, njalo babeduze lezi zakhamizi okumele zithenge. Njalo sizama ukuthi njengoba siphakathi kwemikhuhlane yabo corona basikwazi ukuthi kuphela ukuze si-avoid ukuthi abantu beminyane. Amavenda la siwalungisela izindawo ezigabeni ezigabeni njalo kasikwazi ukuthi after COVID leyo kuzaba nini, ngoba akulo kwazi ukuthi izaphela nini.
Umqondisi wenhlanganiso wabakulumsebenzi eyeBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuzaphazamisa ibhizimusi yabo.
Inyathelo le-lockdown basuke edolobheni bayedingisa emalokishini lizaphazamisa kakhulu abantu abesebejayele ukuthengisa edolobheni. Bese labantu abathenga kubo abasebajayele ebesuke indawo yabo lapho kade sebethembele khona, okutsho ukuthi nxa kuthiwa besuswe kuzenza ukuthi kuphambanise imali abazitholayo.
Uhulumende uthethe isinqumo sokuba abaphila ngokuthengisa laba kumele basuke ekusebenzeleni enzikini yedolobho. Abekhansili yakobulawayo labo bahle balaya abaphila ngokuthengisa ukuba bathathe impahla yabo yonke okwensuku ezimbili lamhlanje lakusasa, kungedlula lapho ikhansili izathatha lezo mpahla njengezibi. Ikhansili isikhethile indawo emalokitshini lapho abantu abazathenga bethengisela khona, njalo zonke indawo ebezithengisela abantu izilimo ezehlukeneyo sezizavalwa lalapha umkhuhlane we-COVID-19 ungedlula. Abathengi labathengisayo bazayaziswa ngendawo lapho osokumele bathenge bethengisela khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Amazwi kamphathi ntambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni awukuthi kuphela udubo lwe-coronavirus abokuza kabasoze bavunyele ukwenza imisebenzi yezitolo ezincinyane ezithiwa ngamaspaza lama-tuckshop ngesilungu asechiye izizalwane zeZimbabwe zisenwaya impumulo. Amaspaza la asedolobheni le-Johannesburg iningi lawo ngawezizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomgcini isihlalo enhlanganiso elwela ilungelo labokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vuso Moses Banda.
Ngokubona kwethu sibona ngathi lomthetho lo ufuna kubekwa ngukhulumeni kasiubone ukuthi uzowanelisa ukuthi usebenze ngoba abantu bokuza kabanikezwa nemali yokuqala ibhizinisi baziqalela bengenalutho basebenze kuze kube sebusuku bavuke ekuseni kakhulu okungeke kwaneliswe ngumuntu nje ongazimiselanga ukwenza lokho. Kungakho sithi kunolwazi olukhulu oluningi oludingakala layo ekuzwisiseni inhlobo yebhizinisi esikhuluma ngalo elamaspaza shops. Uhulumeni akakuzwisisi lokho kanti sike sakhuluma naye ngonyaka ophelile phambilini ukuthi azwisise ukuthi ikhono lokuthi umuntu abe nebhizinisi elincane elifana namaspaza shop lisuka kulokho esikubiza nge-after sale service kumbe i-late hour service okuzokwenza ukuthi abantu bangayi egaraji nasespa ngoba njengamanje amamolo asetholakala kuwonke amalokishi. Ngakho ma abantu bamaspaza bangafuna ukuthi bathengise ngesikhathi esifanayo nalase seyitolo ezinkulu abantu bazogcina beyiyela eyitolo ezinkulu bangayi kubo. Yilokho uhulumeni okudinga ukuthi akuzwisise ukuthi le mithetho afuna ukuyibeka ayimemezeleyo ukuthi iphumelele aqala ukubeke ukumenyezelwa le mithetho.
Ngokubona kwakho izaphumelela yini imigoqo le nxa sikhangela ukubana iningi laba dabuka khona ngapho eSouth Africa bakhanya bengani kabafuna ukwenza imisebenzi yona le okuthiwa isizenziwa yibo.
Sikubona ukuthi izophumela njengoba sengishilo nje ngoba kudinga ukuthi abantu bazimisele ukuthi baqalele amabhizinisi kumpa abantu bazinisele ukusebenza izikhathi lezi ezingajwayelekile ngoba lokhu ngokubizwa ngesilungu extraordinary hours kumbe izikhathi ezingajwayelekanga ukuthi abantu bazisebenze. Kasikubona ukuthi izizalwane zalapha ekhaya zingakuthanda lokho ngoba kuzosho nokuthi umuntu usebenza ngama-weekend aphinda athole off phakathi kweviki alale phakathi nosuku okuyimisebenzi nje ethathwa ngabantu bokuza. Kanti njalo naleyo amabhizinisi ulwazi lolo nekhono elidingakalayo eliphethwe ngabantu bokuza nokuzimisela kwabo kasibona ukuthi lizotholakala lapha ekhaya. Bese kusithi indaba yasemthethweni lolu daba sesike sakhuluma ngalo masibheka ukuguqula kwemithetho yabantu bokuza esikubiza nge-Refugees Act eqale makuqala nonyaka ukuthi le mithetho khona lapha ehambi inqabele khona abantu bokuza ukuthi benze imisebenzi ethile. Uhulumeni aphinda athembise ukuthi uzobaholela imali labo bantu. Kasikubona ukuthi uhulumeni uzaba nayo leyo mali esikhwameni sakhe ukuthi anelise ukuhola abantu bokuza. Kungakho sithi kuzoyehluleka okwesibili futhi sizoyisa enkantolo enkulu le ndaba.
Umnumzana Vuso Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa eye Africa Diaspora Forum ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Udubo lwegcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathathwa amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi osokudale olunye njalo udubo lokuhlukumezeka lemikhuhlane yengqondo ebantwini abanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyazibuza ukuba ikusasa ibabekeleni ngoba bengasela themba ngenxa yenguquko ephange yabakhona ebuye legciwane le-coronavirus. uZulu uveza ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni kanye lomhlaba wonke jikelele ngoba iningi lisengozini yokuphelelwa imisebenzi langendlela yokuziphilisa. Umnumzana Xolani Songo isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabaphila ngokuthengisa.
Hey, angisakwazi sokunzima istress hayi. Angisakwazi ngenzeni. Yabe sithembe ukuthi ema-free market sithengise. Amanye emalokitheni akuthengiseki. Imali siyithola ethawuni. Awulali ucabanga ukuthi imali ayithola ngaphi. Hey, kunzima. Hhayi, asakwazi sebenzi. Sibuhlungu vele azuphelele ukuthi uzuyenzeni. Kunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Richard Bites Trust, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi igciwane le-corona lilethe ukuhlukumezeka ebantwini abaningi.
I-COVID-19 ibuye abantu bengayinakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abachiya sebedidekile ngokubana kathi vele ikusasa iyokuba njani. Silabo laba abaphila ngokuthengisa, silabo laba abaphila ngama-cross-border and nxa sokube nje ngesikhathi esinje umuntu sezibuza ukubana kuyini okulandelayo ngami. So ye, isikhathi lesi siletha sekudideka kakhulu engqondweni zabantu abaningi. Kudingakala sekulukubana abantu bencediswe ngama-psychosocial support in terms of food. Kanti vele bangathini ukubana bengadideki kakhulu ngomumo nalo.
Unkosikazi Caroline Lea ongumongikazi kobulawayo upha izibonakaliso zomuntu odidekileyo engqondweni.
Umuntu uyaguqula izenzo zakhe. Umuntu kade thanda ukuhleka uzathola ukuthi uyaphangisa ukucaphuka. Abanye abazi-isolate but umuntu uyankhona uyaqalisa ukukhuluma kakhulu. Siyabona umuntu osehlalisa njalo eqhala ngokugula ikhanda umzimba wonke. Omunye njalo uyakhuluma ukuthi ubuthongo kabo buyi. Omunye futhi azikhangelele phansi njalo angenele ngomcabango wokuthi ngabe uyazibulala. Omunye njalo uhlabe ngomuntu ololaka kumuli yakhe nxa kuyikuthi uyathola imali omunye ayidlalise ukuthenga imidakamizwa lotshwala ezama ukucitha imicabango. Amanye sibili ugcina esegula esele mkhuhlane njengabo BP, mkhuhlane yenhliziyo. I-stress idalela okunye ukugula sibili okugcina kubulala umuntu.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukhuluma ngendlela ezingenza odidekileyo angaze wacabanga kakhulu.
Iningi selilakho ukuba ligcine selisiba lemkhuhlane yengqondo okuthiwa ama-mental health related illnesses. Ngakho ke abantu bengazinceda njani besezindlini? Okokuqala, ungatshoni endlini uhlezi kumbe ulele embhedini. Kuyakwenza ucabange kakhulu, vuka uyenze something. Okwesibili, kumele u-exercise uqinise umzimba wakho. Okwesithathu, khuluma labanye, khuluma nezihlobo zakho, ufonele abanye, ungacabangi wedwa. Okwesine, nxa ungabona usuthwele nzima kakhulu, fonela abempilakahle, fonela odokotela, bakhona abayelapha imikhuhlane yengqondo, bekuncedise.
Udokotela wengqondo unkosikazi Nombulelo Kroko uthi abantu bengaze balahla ithemba lanxa kukhanya kulufifi phambili.
Ngesikhathi lesi esinzima kangaka ese-COVID-19, kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya. Kulokuthi uhlale ucabanga ngemali ukuthi uzaphila njani kusasa kumbe uzadlani, kungcono ukuthi yenze imisebenzi endlini. Hlale imuli yakho, xoxanini, yazanani ngcono, thatha isikhathi ube lomkakho, thatha isikhathi ube labantu bakho, lidlale amagame. I-COVID-19 asozihlale ikhona. So uqakathekile kakhulu ukuthi siqakathekise impilo yethu yakusasa kulokukhala kakhulu ngokuthi kodwa ngihambe phandle, kodwa ngiyedinga imali, kodwa ngiyenza lokhu lalokuya.
Abogatsha lwezempilakahle batshele umhlangano lentatheli izindaba ngeviki edluleyo enkundleni yebulenjini ukuthi uhulumende okwamanje uphakathi komsebenzi wokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa ngasikhathi sinye ulezinye inhlelo zokusebenzelana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilengcwethi ezingaphathisa abayabe sebewelwe ludubo lwemikhuhlane yengqondo ngenxa yokuhlala ngekhaya ngalesi sikhathi se-lockdown. Ingcwethi zezempila kahle zicebisa uzulu ukuba axoxisane labanye njengendlela yokwehlisa ukudideka engqondweni, njalo uma umuntu esethe wazizwa engesenelisi esesindwa impilo, uxwayiswa ukuba adinge odokotela abangamncedisa, ngoba ukuhlukumezeka kwengqondo kulakho ukugcina kudala eminye imikhuhlane enjengeyenhliziyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abasala kwele Botswana ngesikhathi lizwe lelo lisungula uhlelo lokuvalela abantu ukuhamba-hamba olwe lockdown, bathi sebeqale ukubhekana lodubo lwendlala. Ezinye izalane zeZimbabwe zaphanga zacela ukuphindela emuva zisesaba indlala. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGaborone kwele Botswana.
Umangoyi useqala ukulala eziko kwabanye abezimabhabhe leBotswana ngesikhathi ilizwe elingumakhelwane lokuhlelo lwe-lockdown. Uhlelo lwe-lockdown lutsho iningi elezimabhabhe liphila ukubamba-bamba imisebenzi yezandla, alisatholi okokuziphilisa. Esinye isizalwane sezimabhabhe unkosikazi Zodwa Ncube uthi sebuqalile ubunzima ngoba isilinganiso sokudla kwakhe sesiqala ukwehla.
Kunzima, sibe kuza kuba nzima ukuthi imali uyayithatha ngaphi. Njoba likwazi ukuthi sivela elizweni elichisayo umuntu wenkosi, ukuthi lowa khona okwakusebenzele vele kwakuvele kukuncinyane, wathatha khona okukudlanyana nokulinganeleyo ukuthi ngasithi kumbeni ya ingxenye kuyakuthi kusiya future umuntu kuphuthela. Manje mangulesibili useseceleni kweziko sebili kulezilusuku sibili.
Abakade befisa ukuphindela ikhaya baphiwa ithuba emavikini edluleyo, iningi likhala ngokuthi lingabulwa indlala uma lingahlala kwele Botswana ngesikhathi se-lockdown. Uncube uthi akuzange uqume kumqondo wakhe ukuthi aphindele ekhaya ngoba ekade cabanga ukuthi isimo sizaphanga sidlule.
Ingqondo yokuphindela sizikanzange ngibe la, ngoba ukuphindela emuva vele uyabo ukhangelele ukuthi lalapha engiya khona kunjani, lokuthi ngizade ngiphenduka ngithole isimo sinjani. Ngangihleli ngisitela ngenje ukuthi ngizabe ngilokhu ngihlezi kuphela ukuthi ingxenye yomzukwana kuvule kumuntu ekwanisa ukuthi khona kuyehambe ithanyela emagumeni abantu, njengoba vele ngikwenza ukuhamba ngithanyela emagumeni abantu ngitholele labantwana ukudla.
Ngesikhathi uhulumende weBotswana ekhangele ukuphathisa izalwane zakhe ukuqala ngokudla, abanye abeZimbabwe sebebone kungcono ukuthi bancedise abanye babo ngokudla. Inhlanganiso ebona kulondolozwa kwamasiko esibanye Cultural Society elamalunga abadabuka eZimbabwe ithi sibone kungcono ukuthi iphathise labo abangabibhekaniye lobunzima. Ilunga lesibanye umnumzana Mthokozi Simpofu uthi bakubone uqakathekile ukuthi bathathe leli nyathelo.
Siyinhlanganiso yabantu besintwini kwele Botswana osibanye. Yes, isile project enkulu kakhulu eyokuthi sibone ukuthi lati siyafaka isandla kulabo abaswelayo. Singusibanye siyinhlanganiso. Icebo lethu libhese ekutheni sile mali esiziqoqayo esiziqoqa kumalunga ethu awesibanye khona apha abanelisayo. Imali lezo zizasiza labo abaswelayo.
Umpofu uthi amalunga esibanye azaphathisa ngendlela ezijeneyo ukubona ukuthi abanye babo ababulawa indlala.
Siphinde sibe lokudla esizabe sikuqoqa sikuthatha ebantwini bethu abalokudla okuningi, lakho sikudlulisele kulabo abanjani abaswelayo. Sesihlabile umkhosi kumalunga ethu abanelisayo ukuthi beze basize. Sesile list futhi eyalawo ama-families aseswela ukudla khonapha kwele Botswana bengabe eZimbabwe. Esizathi emalangeni sibone ukuthi sidistributa njani khonokho esiyabe sesikutholile.
Uhulumende weBotswana wakhalela ukwengeza amalanga e-lockdown wona okumele aphele ngolwesine. Umongameli Mkhwetsi Masisi ukhalela ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngesimo selizweni okwamanje namhlanje ntambama. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu elizweni abeZimbabwe Football Association bathi imali
abazayithola ivela enhlanganisweni yeFIFA imali abavele behlezi beyithola ngaphansi kohlelo lweForward program. Ngakho ke ayisiyo abangayisebenzisa ukuphathisa amaqembu enguqu ngesikhathi imidlalo imiswe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ensukwini ezedluleyo yethule imbiko othi iza kupha inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingama-500 zamadolari aseMelika. Ngemva kokuphuma kwalumbiko wabeFIFA, bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheki kwezomdlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZifa uXolisani Gwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni yayilani lo mkhuhlane weCOVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yiFIFA uzayithola yimali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yiForward program. Zizimali ezinceda ama-member associations eFIFA. Siyazawuzula ukuthi kuleyi nyaba ithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyanzwe kakhulu yi-corona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 uSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli yeZifa ukuba bathinteke kangakanani kumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazaluthola.
Uncedo lweZifa silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi i-COVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa iFIFA isikhangela ukuthi ithi bail out, that sikhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Kokwarira uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheke emdlalweni wenguqu baphathiswe bonke ngoba isimo ababhekane laso sehlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu afethwe yi-coronavirus, umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani, kuncitshwa ubani, nguyiphi player kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora, sikhangele ukuthi ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla, ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika-Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo, ikanti iningi lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-PSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeli. Inhlelo zemidlalo kweleZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kaMpimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo koBulawayo. Baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ekuthengiseleni enzikini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukuthi nxa lingalalelanga lolu hlelo liyakwanisa ukuluzwa njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com. Waluvalelisayo nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.